Pfungwa idzi dzinouya mushure mekunge dzihurumende dzeZimbabwe neBotswana dzakabatana nesangano reUnited Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR dziri muvishi rekugadzirira kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri muupoteri kumusha kwazvo munguva pfupi iri kutevera. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vashokati vaudza Studio 7 kuti urongwa hwekudzosera zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zvakapotera muBotswana hwapachinhanho chiri pamusoro.
We have engaged the Zimbabwe government.
Takataura nemakurukuta makuru ehurumende yeZimbabwe uye sangano reUNHCR rakaratidza chido chizere mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe kudzokera kumusha. Urongwa uyu huri kutarisirwa kutanga kupera kwemwedzi uno. Kunyangwe ndisisipo ndichasiya gwaro rekuti huenderere mberi.
Asi mashoko avakati aya aita kuti mianzvi munyadzi dzokurwira kodzero dzevanhu dzishore danho iri dzichiti maitiro akadai anotyora kodzero dzevapoteri nekusava pachengetedzo mushure mekutiza kunyika dzavo. Nyika dziri musangano remubatanidzo wenyika dzepasi rose kusanganisira Botswana dzakaita zvisungo zve1951 Refugee Convention ne1967 Protocol izvo zvinosungira nyika idzi kuchengetedza vapoteri. Nyanzvi munyadzi kodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi wemitemo paUniversity of Botswana Dr. Tachilisa Balule vaudza Studio 7 kuti kudzosera vapoteri kuZimbabwe kuzvidzamira inochengetedza kodzero dzevapoteri.
Kana Botswana iri kudzosera zvizvarwa zveZimbabwe kodzero dzevanhu dzisati dzava kuremekedzwa, inonga iri kutyora mitemo yenyika dzepasi rose.
Dr. Barule vati Zimbabwe iri kutadza kuchengetedza kodzero dzezvizvarwa zvayo, izvo zviri kupa kuti nyika dzakaita seAmerica dzisabvise zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende nemuzanu PF.
Ndinoda kubvumira kuti dai hurumende yeZimbabwe yakamisa kushungurudza vanhu, dai nyika dzakatemera vakuru vehurumende nevezanu PF dzeupfumi dzakabvisa zvirango izvi, saka ndinobvuma kuti zvinhu hazvisati zvamira zvakanaka munyika.
Imwe nyanzvi munyadzi zvokuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu vashupika igangaudze vanoti Botswana inofanirwa kutanga aita ongororo yekuti mhirizhonga yakatizwa nevapoteri yakapera here kana kuti kwete.
Chii chakakonzera kuti Botswana itore marefugees time iyoyo? We go back to the list, we go back to the mandate of Botswana, we go back to the refugees laws that supported Botswana to take vanhu kuZimbabwe. Saka takaestablisha that will be able to establish now kuti that problem that was there yakasolvwa kuZimbabwe. Vanhu vairohwa, vanhu vairayiwa, maactivists aitwa sei, they had to accommodate on that basis.
Mukuru weUNHCR muBotswana vaAdrian Gupta vanoti upoteri hwezvizvarwa zveZimbabwe muBotswana hwakapera mugore ra2013 vachiti zvizvarwa izvi zvigere muBotswana nokuda kwetsitsi dzehurumende yeBotswana.
No, it is according to the law.
Urongwa huri kuitwa neBotswana hakuzi kutyora mutemo wevapoteri. Rangarira kuti upoteri hwezvizvarwa zveZimbabwe muBotswana hwakapera mugore ra2013. Kumakore matanhatu apfuura hakuchina chizvarwa cheZimbabwe chine upoteri muno, saka zvizvarwa izvi zvanga zviri muno nekuda kwetsitsi dzehurumende yeZimbabwe.
Dhuku refugee camp ine vapoteri mazana matanhatu nemakumi mana vanobva kuZimbabwe, asi vazhinji vavo vari vatsigiri veMDC vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 iyo yakasiya nhengo dzeMDC dzinosvika mazana maviri dzaurayiwa uye vanhu vanodarika zviuru zvitatu vasisina pekugara mushure mekupisirwa dzimba dzavo pamwe nekutorerwa zvipfuyo zvavo nevatsigiri veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.